Mane rakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechitatu kurume 6/2019. Regerero amangwanani kwete manheru. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane vari kumanya kukampeina manomination asati abuda kumawadhi chaiko nekumabranch asati kwatongoitwa makongresi. Tika dzeMDC hadzizi dzekuti ani nani anoda anongosimuka achitubuka achiti ini ndinoda achimira sehoa. Inopuwa nemaparty members vanokupa pavanenge vachikumbira kuti unobetsera musangano. Inyaya yekuti tinobetsera musangano tiri panzvimbo yatinenge tapuwa nemamembers. Haungomiri sehoa woti ini ndoda pakati. Inoitwa inonzi nomination. Nomination ichatanga zvekutanga nekumabranch kusvika tasvika kunational.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa iri kuita nhasi musangano wekuzeya Congress ichaitwa muna Chivabvu. Munyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF mudunhu reHarare vaTerence Mukupe vambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekuzvidza vamwe mubato.
Handisi kutogara pona vasevenzi vakatiza vachitya kurohwa nekuurayiwa. Mombe dzakangogara mupurazi imomo. Tiri kuda kuti tione zvatingaita mapurisa nokuti umwe mukuru wavo aripo hapana zvazviri kuitika. Saka takaisa report kuministry. Ndiri kugadzira mapepa izvozvi kuti ndiende kucourt, why court.
Mutungamiri weUnited Democratic Alliance retired Colonel Daniel Shumba voronga kuenda kumatare edzimhosva kuitira kuti vadzoserwe purazi ravanoti vakabvutirwa svondo rapera.
Hatingati vanhu ngavachifara vabvesununguka mumaitiro avo nokuti chirwere chakurapika. Aiwa awo achiri maearly stages. Tichiri kuda umbowo hwakawanda kuti zvigoonekwa kuti zvingazogadzirisika kuitira kuti vanhu vese vakwanise kuwanawo rubatsiro chingava chii.
Voruzhinji voyambirwa kuramba vakazvibata kunyange hazvo pave nemashoko anoti pave nemushonga unogona kurwisana neHIV. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa iri kutarisirwa kuita musangano wayo weNational Standing Committee nhasi muHarare. Musangano uyu unonzi uchakurukura pamusoro peCongress yebato iri, iyo iri kutarisirwa kuitwa muna Chivabvu. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti musangano wavo uchadzeyawo zvakawanda izvo zvinosanganisira zvichaitwa paCongress, pamwe nekuronga kuti Congress yacho ichaitwa sei.
Tinogara zvedu every Wednesday tichiita musangano weStanding Committee. Ndo magariro atatichiita tiri papati yedu. YaStanding Committee inomita every Wednesday since time immemorial. But zvatinenge tichataura pamusangano watichamita uyu, tichange tichitaura nyaya dzeCongress, nyaya dzeagenda dzeCongress nekuti Congress ichafambiswa sei. Ndo zvikuru zviri kutaura. Congress ndinoda kuyambira vatereri kuti haizi nyaya yemacompetition chete. Haizi nyaya yevanhu vanokupidzana chete. Inyaya yatichatarisa constitution yedu, inyaya yatichatarisa ideology yedu, inyaya yatichaudita zviri kuitika munyika, zviri kuitika nenyaya yedialogue, inyaya yatichatarisa kuti tava ne 20 years tiri pati yeMDC. 20 years idzi chii chaitika, chii chabuda. Tichange tine mufaro mukuru every year tinenge tichingonzi tichaparara, but tinorarama tatova 20 years. Tatuwa jaya kana mandara inokwanisa kumita musha. Takatarisana nekuti tichange tava kutonga manje manje, tichange tichitarisawo nyaya idzodzo kuti dzikwanise kubuda muCongress yedu. Tichatarisawo template yekuti vanhu vanokupidzana muCongress neCongress yacho vachange vachifamba sei.
Tiri kuona nyaya yeCongress yamataura iyi vaMafume inenge yatoita kuti zvinhu zviipise mubato renyu, vamwe vachitobuda vachitaura kuti hakuna munhuanopikisana nanhingi kana kukwikwidza chigaro chanhingi. Muchaibata-bata here nyaya iyo?
Tinoibata-bata. Pane vari kumanya kukampeina manomination asati abuda. kuma wadi chaiko na kuma branch asati kwa tombe yetu wama Congress. Sika ZMDC ya zizi zekuti anina ni anoda anongo sumuka achitubuka achiti nindi noda achimira sehoa. Inopuwa ne mapati members. Wanukupa kwa waningo achifungira kutunobetira msangano. Inyaya yekuti tunobetira msangano tiri panchimbo. Katini ngechapuwa ni ma members. Aungo meri sehoa. Woti nindi uda pakati, unoitwa inozi nomination. Nomination ichatanga, tukutanga ni kuma branch, kushikatashika kunational. Iko zino, warikutonga waripo wa president, chamisa waripo, na vice chair waripo, everyone anenga waripati mchimbo. Inini wa mafumi ndiripo, faji mchimbo chandiri. Saka ngatu letire ipati, titaure zino zino, itakutiti letire nyika. Kwete kungoda kukukizana, ipo tutatita gazira peku manjira pacho.
Pane vamwe vamafume varikuti bato renyari sikuonekwa richitora matano kune vamwe zvikuru vechidiki vebato renyu vanenge vari kunzi vari kutyisidzira nekutaura mashoko asingatarisirwe panyaya yeCongress iyoyi. Zvii zvamuri kuitawo?
Tinotora matano evakawanda kuti kungotiwo mupati medu ndosaka tati isusu tiri esi kudini pati. Mazuva ano vanhu vaiti dzingai vamudzuri vagara navamunanga panapa voti dzingai vamuonzera. Wakaita zvakati. Iko zvino vanosapota vamudzora vakuti chidzingai mayouth. Panengo rine vanhu vanongofarira kungodzingana dzingana. Isusu tiri civilian party kana pane zvinenge zvaresekwa tinozvitarisa todzila nazvo semadhiviro atakaita nyaya dzevamwe vese vakuru vamaiti dzingai. Panenge pachinzi dzingai mumwe pane vamwe vanenge achiti agare ipapo harizi yese mhosva inotorerwa demo wotanga kutema muti nekuti muti uyu nhasi hauna kuita mvuri paunofungira kuti uise mvuri. Pane pamwe paunoshandisa kuti unopruna mabranches womeka shua kuti panenge pareshwa panongotaurwa napo kana wechidika resva kutaura. Pane vakuru vanoresva vokutaura vatiri navo mupati izvozvi vacho vamwe vacho vari kukukwidza vairesva kutaura mazuva apfuura apa hapana akavadzinga mupati. Tirisizeneepati pareshika panogadzira.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunhare vari muHarare. Bato reZANU-PF ramisa mnyori waro anoona nezvekuburiswa kwemashoko mudunhu reHarare vaTerence Mukupe kuita basa vakamirira bato kudzimara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa. VaMukupe vadaidzwa kuti vamire pamberi pedare rinoranga vanotyora mitemo yebato. VaMukupe vanofanirwa kumira pamberi pedare iri musi wa14 kurume nenguva dza12 masikati. VaMukupe vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo yebato zvichitevera mashoko anonzi ndeemanyepo avanonzi vakataura pamusangano wedunhu reHarare uyo wakaitirwa kuCaledonia musi wa2 kukadzi. VaMukupe vari kunzi vakataura manyepo pamusoro pasachigaro webato iri mudunhu reHarare vaGodwills Masimirembwa uye vanonzi mashoko avakataura aive akanangana nekusvibisa zita nechimiro chava Masimirembwa. ZANU-PF inoti VaMukupe vakatadza kuzvibata pamusangano uyu uye vakatadza kutaura chokwadi sezvinodiwa nemitemo yebato. Mutsamba yakanyorwa musi wa4 kurume iyo iri mumaoko eStudio 7 VaMukupe vari kupomerwa kuti vane kodzero yekuuya kumusangano uyu weProvincial Disciplinary Committee vaine munhu waanoda kuti azovamirira sezvo zviri izvo zvinotarisirwa nebato. Studio 7 yakundikana kubata VaMukupe kuti tinzwe divi ravo. Hatinawo kwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe kuti nyaya iyi ichafamba sei. Mutungamiri weUnited Democratic Alliance vaDaniel Shumba vanoti purazi ravo rekuchengetera mhuka kukwekwe rakapambwa nevanhu vavanoti vakatumwa nehurumende svondo rapera. VaShumba avo vaimbova sachigaro weZANU-PF kumasvingo vanoti vavakaenda kumatare edzimhosva vachitsvaga rubatsiro rwekuti vanhu vari kugara papurazi ravo vabviswe. VaShumba avo vaimbova tendero muchiuto vanotiwo imba yavo yepapurazi apa yava kugarwa nemumwe mukuru mukuru wemapurisa. Studio 7 haina kwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi kana wokunzwa kudivi regurukota rezveminda vaParents Shiri.
Chokutanga regedzai ndimbokupai ruzivo rune background. Muna 1993 ndakakwereta mari kubhengi ndikatenga purazi kumvurwi. rinonzi Mabu Estate. Mapepa acho aripo hose ma title nezvose zvepamutemo.
Kona eva shumba, chii chakaitika kuti muzoenda kukwekwe kune Plaza Ramuri kuti iye zvino mabvutirwa nevanhu vari kutumwa nevezvematongerwo enyika?
Ndakazodzingwa nezanupf kumvurwi ndichienda kukwekwe kwandakazoita rokupiwa ini ndine randaa ndakatenga. Randaa ndatorerwa rikapiwa maA1 farmer. Ndiri murimi wechitema. Randakapiwa iri ndeve kuchengetera mhuka chete, saka nhandi chichengeta ng'ombe ipapo dzaidarika idzo kuma 840. Chokutanga pakatanga ngopinda vanhu vaiba ng'ombe vakawanda wanda. Asi pandakapinda muopposition politics, ZANU-PF yakapinza masoja kuti vatore nzvimbo mukati mepurazi mangu. Vakapinza mao veterans, iko zvino vhiki yapera vakapinza mapurisa, umwe wacho ari mukuru ofisa in charge wo kuRedcliffe kukwekwe, akatoita take over main house yapapurazi pangu.
Vashumba, muri kureva here kuti mupurisa uyu akatotora imba yenyu yekukwekwe iyi?
Vakatokwachura madoo ameno kwavaenda nawo namazenge namaspares neengine, ndinotova neengine yekupamba mvura neengine yemagetsi dzakatobiwa ipapo.
Vari kupa here chikonzero chekuti sei vari ipapurazi penyu?
Vari kuti vakanzi vapinde mu na minister weresident minister anonzi Larry Mafima kuitira kuti nzvimbo iyoyo nokuti iri padhuze, it's about 38k kupurazi rapresident vamunagagwa. Saka vadi munhu weopposition munharaunda yakadero, vari kuda kundiharasa kusvika ndatiza papurazi.
Kutaura kwamurikuita kudai muchiri kugara here papurazi?
Aiwa, handisi kutogarapo. Navasevenzi vakatiza vachisvika kurohwa nekuurayiwa. Ng'ombe dzakangogara mupurazi imomo. Tiri kuda kuti tione zvatingaita mapurisa, nokuti umwe mukuru wavo aripo hapana zvazviri kuitika. Saka takaisa report kuministry. Ndiri kugadzira mapepa izvozvi kuti ndiende kucourt, High Court.
Zvokuitika izvi munoti zviri kukonzerwa nei?
Zviri kukonzerwa nokuti ihurumende yava munangagwa. Ihurumende isiri pachokwadi chekuti nyika inake. Ndeve kuda kubvuta ufumi wavamwe vanhu, kutamba pfuma dzavamwe vanhu. Ndo zvavari kuita, kuita kuti verudzi rwavo. Inini ndinobvawo kumasvingo vanobva Medisa, ndiri mukaranga. Ivo kana hurumende matongerwo ayo yakungoiswa vanhu vechikaranga vega vega vachiti chinhu chedu.
Vanhu vamuri kutaura vashumba vapinda papurazi penyu apa, vane magwaro here avakakuratidzai kuti zvovane mvumo yekuti vachinge vachigara papurazi ipapa?
Havana magwaro, vanongotumwa nezanupf kuti pindai. Havana magwaro, gwaro iassurance yavanenge vapiwa kuti hapana zvinoitika kwavari. Vakakurova ukada kudzosera ndiono unosungwa, iwo havasungwi.
Mutungamiri weUnited Democratic Alliance retired Colonel Daniel Shumba vachitaura vari parunare vari muHarare. Tombotarisa misoro yenhau dziri mumapepanhau anhasi. Totanga nezviri muHerald. Vepanhau iri rinoti vaimbi vegurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandiwa nzira, avo vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo yebasa, vakasvitsa chikumbiro chavo mudare reconstitutional court nezuro vachipikisa mhosva yavari kupomerwa, vachiti mhosva yavari kunzi vakapara haimo mumabhuku emutemo. NewZimbabwe.com inoti vaimbi vegurukota rezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi, avo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori, vakundikana zvekare kumira pamberi pedare nezuro. Topedzira nekutarisa zviri muNewZimbabwe.com zvakare. Mumiriri wechegutu West uye vari nhengo yeZANU-PF vaDexter Nduna vanonzi vakumbira ruregerero kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, zvichitevera mashoko avo vaNduna pachavo ekuchichidzira nerufu vaThemba Muliswa. Vaviri ava vanonzi vakanetsana zvikuru muparamende mwedzi wapera. Yasvika nguva yekuti tichimbonzwa zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7.
Chinotikandamadza ndechino. Watunga mirewezi ndao. Waru kutivo masangshini. Masangshini ndio waru kumatraga. Chawaru kusungira ma opposition leaders. Chawaru kusungira ma students. Arguti tine nzara, atina chokuza chii. Vana vedu, wono supportu wana nika, ino senzira. Ino tora mari kubakuwa shandi vese, zima taxpayers money, wari kujende zedi. Vano buruka nazo, ma private jet. Vangu achenda, nende kesembo vera. Nasi uno, kana Trump agutie, ini masanchini, ndiri kumarinyo. Arugura mbaharipo. Trump kastia na nema leader ata jaira isemu Afrika. Atino zivea kutika na kanji. Weao zaita commissioner, chairman, commissioner kuno. Wozo wona uti, kana wapeta toku pa mugo jwe borije. Aazi zive Trump zokutukune corruption. Aazi zive zokutukune chivoko muhumwe. Saka arbitra exekris neita kutu. Pasire seresi mungu. Doe chete jote. Haka nakuzero wajiti chemera. Wajiti neta sewa na watiki. Wajimbozi maa. Sangzini, masangzini. Every masangzini na okta. Tarisaya muone hapana. Chicha buda muma wakwe watunga mirili watina wa. Haka shiba mwoka. Natenda angu.
Upando wane ime ya ndoto odavi ya kimu na adago maa ya uri. Kuzalifuti sali chomina. Kabra hata. Na mchizi wa zungu ya ndo ida boise. Sendele yo maa. Na mna yungu maa ya. Ndiyo mwe ungu nozo tofara cha yekondo ida zinga iti chemu. Ndika ndre ungu mae. Sali vuti sali vati. Sali vuti sali chomi.
Unaona tungo timagadiri nyo iti wichipongo chi studio 7. Unaona kana wanu achitaura. Shakaita sa achiru mazwaru utaura. Mafira wita modin. Zara dia waru kusuona waimbo chitaura shakaru utaura. Zekuti mazirango shu ufumi. Dea shato wedze wafura iba. Shari gira kutopisa. Nekuti wana waka waruro chisafisa. Dea vato wedzero iyo matopo politician achi wai. Iza nbibu. Dea wedzero masanki. Pangu kudaba uzika. Tika fana na zonwe tanani. Marami zikana utokosa kana kumiri. Cheku cheku. Anarama posa nwa mire ni South Africa yao. Gawasi ya nezo doa mira masanki ni zimabu wabiswe. Gawasi ya ninazo. Vano gawasi gazire njika yao veka. Kuzi shawa shudo. Inga wani pae pae pa 2008. Kwa kazi bata na nikiri. Vatrangre na nikiri. Na wamu kabe wani. Masanki na anga asipo. Asikuno maenda kusimuka. Gavasa ade kuchema chema nye masanki. Anakana basa masanki. Chirudiwa kufunga kwe vano. Ni kuruonga. Ni kusabira vano. Corruption nga epe. Kuzi shawa shawa nchitire.
Yani nanzi hitakuzo wa smango. From Chipinge. Batizo zwa mdushanda mdruksoti. Ndoti. Dai vamunanga kwa vambo telera zvinotaura vanhu. Dai ikonomi yeZimbabwe ingachinja. Tiri musango so tiri kutambudzika. Ini ndine makore 18 years. Hatina mari dzekupeya school fees. Takutatarika tichienda musango. Toti dai munanga kwa vanzwa vachichemo. Kana vatadza nyika. Hazvisi zvokufoseredzwa. Vanomboisawo vamwe. Mutomboona kuti zvinosvikira pari. Handisi kurereka bote. Kana kuti ndokurekera bote rekwa munangagwa. Kana kuti ndokurekera bote rekwa chamisa. Asi ndoti kana zvatadzika. Ukuyatadza kutsutsunya mazai. Ichimaramwa. Ngaiende pahuku imwe. Tione kuti anotsutsunywa here. Kuti zvakamira sei. Ndinoitwa tautsa simango. From Chipinge. Bati isizvi. Tiri kusalti. Ndatenda songo. Tidzwe iwe chichemo changu vamunangagwa.
Vanhu vezanupf vakushaya zvokuita. Rakungo bata vanhu vese. MDC zvokungonyara kuchivateta seni kuda kwavanhu. Ngavatsvagei zvokuita kwete zvokuda kushupana nevanhu. Ngavatipe mabasa kwete zvokuti kungobata wese wese wavasangana naye nekuti kuva ndo MDC. Kusapota bhatiri iri mhose. Kumunhu umwana ndaanovhotera waanoda. Kochiko chavanotiitira. Ngavatitadzira nyika ngavatisiyira. Shani bata mani ni ndiri South Africa. Dati u Zimbabwe ni shangile. Shani bata. Sino resu manguwa ili.
Uyumurumono nzi Trump uyu ndo mpiga. Shokba abindo mpiga. Otherwise, Masura says when you are Shamara is Studio 7. Muguta or Anacha, Ototopa Johannes Begab. Shirango days as I would 0 and 18 years. Varuna, Savarikitas, Nakunaka, Varukuyavo, Gamut Zimbazo, and Wakazo, and Murizal. Is it too in Nguvani Mavan, Katrinko, you with an Mavan Kedio? Arafari Kuna, Chidiaju Kuta. As you know, Kumira Sakanaka Kuta or Kuno, Varukuti Tambu Zaruma. Kufakodu Kunga and Vasara Vachira Mavaruka. Sumizese zita senge sokunde zao, izo zini ingo zeye mdisi gino sungba zuwa nezu asikunu mjizura ngunga zik disku iwa anduwa nuzidza waka mbara, ngava isi osavos antikuwa wonde nupe zwane wondo, ngava temere osavo kwa Amerika iko kwa Amerika ikuwa temera wa temera wa tuone waka mbara ata kwa zuwa na wawaruma
ini ndo onzi tii mwakuiri ni mwakumbire ngwa masho wakata uwa zuwa na presidenti yedu wa nesu jamisa anora tida kuti iko kana Wanga wari muno wakatuwa mkana Lasina kupusi wa biriji ila waka hundu mwore kwa hili Wanga dai, tingada upeni kwa wano Demu sinda kukuri, kununa kachaisu Matindo kuna kukuchi waka parazi wa biriji Wale sana kudai waka ya mkana alo Asuna shaka tumira kwa hili
Tinoche ndawa tereri ni mashoko Manga mchitaura pano pa Studio 7 Chine kuti zaiti no kuridzira kuti Murambe mchitumira mashoko enyu Asi zivai kuti msatumira mashoko Eku nyombana kana eku zvidza vamwe Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika Dare repamusoro soro muSenegal ratara mutungamiri wenyika iyi vaMacky Sall semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi wa 24 kukadzi daro iri rakaziisa nezuro kuti vaSall vakasarudzwa zvakare mushure mekuwana zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana Vari kuziva zviri kuitika vanoti North Korea yadzokera zvakare muurongwa hwayo hwekuita zvombo zvemissiles munzvimbo dzayakambenge yaparadza mushure mekuvimbisa kuita izvi gore rapera pamusangano wayakaita kuSingapore nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Sangano reThe Center for Strategic and International Studies rinoti North Korea iri kuenderera mberi nekuumba panzvimbo inocherwa zvombo zvemissile yeTongcheng Iyo inozivikanwa zvakare nezita rekuti Sohe. Topedzira nemuYemen. Yemen nemadzitawira ayo Saudi Arabia neUnited Arab Emirates dziri kupomerwa mhosva. Dzikupomera mhosva varidzi vechihwauti mhosva yekutyora chibvumirano chekubuda munzvimbo mbiri dzeSalif neRas Isa. Makacherera kuStudio 7 animi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzehutano dziri kutsvaga mushonga unokwanisa kurapa HIV dzinoti dzave nevanhu dzave nemunhu wechipiri asisina HIV mushure mekurapwa budiriro iyi iri mugwaro repadande mutande rinonzi The Nature. Vanachiremba vanoti vari kubudisa zvizhinji pamusangano pamusoro pemushonga uyu pamusangano wemazuva mana uri kupera mangwana muguta reSeattle mudunhu reWashington. Mupepeteri mukuru wegwaro iri vaRavinda Gupta vanoti vakashandisa hunyanzvi hwestem cell transplant kubvisa HIV mumurume uyu akanga abatwa neHIV muna 2003. Chipanga mazano munyaya dzeHIV musangano re Elizabeth Glaser, Pediatric AIDS Foundation, Washington DC, Dr. Roderick Machekano, vaudza taononoka wandewe Studio 7, kuti iyi inyaya inofadza, nekuti ichazarura nzira, inokwanisa kurwisa HIV AIDS zvachose.
Pana mumwe murume ari kuUK anova akatreatwa for HIV through avanotiwo bone marrow transplant vakamupa anonzi stem cells anoita iwo kushanda mukugadziriswa kwemacells anodefenda body dzevanhu saka after apuwa treatment iyoyo stem cells akaongororwa after about 18 months amira kutora mushonga weHIV akawanikwa iye kuti izvo anga asiri kuratidza kuti achine utachiona weHIV.
Mune chokwadi here munyaya iyi kana kuti ndozva makore ese zvekuti pawanikwa nzira yekurapa chirwere ichi ipo pasina?
No, ichokwadi, nokuti uyu atova mupatient wechipiri zvichiitika kwaari. Wekutanga ndoumwe atingi murume zvakare akamborapwa kuBerlin, anonzi iye vanomudaidza vachiti Berlin patient. Ndiye wokutanga kuva achinge aita the same treatment achizoonekwa after aitwa followed for a time kuti anga asiri kuratidza kuti ane utachiona maari. Saka ichokwadi, and in terms of science tinenge tichiti development in the right direction, iri kutiratidza kuti pane zvinokwanisika kuti zviitike, asi pane zvino it's still muma early stages. Hatingati vanhu ngavachifara vapesununguka mumaitiro avo nokuti chirwere chakurapika. Aiwa, awo achiri maearly stages, tichiri kuda umbowo hwakawanda kuti zvigoonekwa kuti zvingazogadzirisika kuitira kuti vanhu vese vakwanise kuwanawo rubatsiro zvingava chii. Asi ichi ichokwadi, zvinhu zvine evidence.
Kana kuri kuti marapiro aya abudirira, munoona sekuti achange achizodhura kupfuura mapirisi ari kushandiswa mazuva ano here?
Handifungi kuti marapiro awa chinhu chingava chokuti chingawanikwa kuvanhu vose vose. Uyezve zvinhu zvokuti hazviiti successful kumunhu wese wese. Nekuti the way inoshanda marapiro awa ndekuti izvo dzimwe nguva ukapuwa, tinoziva kuti chero munhu akapuwa transplant and if akapuwa lese wapuwa an organ, lese waitwa liver transplant kana kuti waitwa kidney transplant, bodi yako inogona kubvuma kana kuti inogona kuramba organ yawapuwa iyi, handitika. So the same ne zvakaita sana stem cell treatment, uri kupuwa ma cells a somebody else, saka bodi yako inogona kubvuma kana kuti inogona kuaramba, saka it's not guaranteed kuti zvinogona kuva successful kumunhu wese wese.
Chipanga mazano munyaya dzeHIV AIDS musangano reElizabeth Glasser Pediatric AIDS Foundation, Dr. Roderick Machekano vachitaura vari parunhare naTanonga Wande weStudio 7 vari muWashington DC. Nhasi tina baba Harare achiti The Reason Why. Uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yaita musangano wekuzeya kongresi yayo ichaitwa muna Chivabvu. Munyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF mudunhu reHarare vaTerence Mukupe vambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekuzvidza vamwe vavo mubato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. anokuonekai mangwana ni ano ndini Ray Choto ndini mu Washington DC ndokusiya imina Placidus Jeremiah.
So we see